manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzano PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora uchi wenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya dedenge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikarifariri. Nekuti America ikataura ka pasi rese rinoteerera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kuti tanyanya dzevarombo riri well documented. Hatizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 iyi vanondoziva kuti vari kutobatsirwa macommunities nemaamerican. Tinoziva food aid, America US aid program ne UK aid nemaBritish. Varitu ndo mabigeti dona muZimbabwe. Tinoda mari zhinji chaizvo. Hatisati tamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraiti zvakapiwa vanhu nezano PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe paneko maagreement anoitwa. Nhandare yendege idu mukaiona izvizvi mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel International Airport. Yaifana nge Eric world class in terms of kutonaka pachizva before the cost mukati hamakanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadizaini bacha. Tingaicompare here neSouth Africa o aratambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iparliament chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hwakadyiwa marembi yangu. Mao madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond. Ndiro paimwe internet. Vaiita magetsi ekuhwange eko. Vaiita vari kutibatsira. Sisi taro ndo hodi anzi kuti mtidaura dinoma gate tifona kubata chikwereti. Saka zvino zvema China hafiri transparent. Zvema America zviri very transparent ukaenda ku health. Vanotaura kuti vanotaura kuti Zimbabwe and munoiona market.
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho. Idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa?
Mitemo yatevedzerwa ndeiti. MaChinese haabhengi mare. Mutemo wenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mare every day or 24 hours after watengesa. Ndiani muChina makamboona mubhenge ebhenga mare havabhengi mare? Havana mutemo wanotedzera havabhadhari tax maChina. Hii ndakaita study ye payment of tax in the gold sector by the Chinese. Ndakaita ongore havabhadhari tax zimra maChina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America.
Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muZANU PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochii chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira.
Tiripo mchatunazandike kuti isu zebato remusangano taka gara pasi ku conference gorira pfuura tagara ku conference ikabuda ne resolution yekuti iyo tichange tichisupporta kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi nekuti yakatopasiko.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vamarapira?
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi salitening president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechichaura nekufunda kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 zvichaona kuti zvishande zvagoenda mberi nekufamba nenzira iyi. Asi parizvino matauro akaita musangano wakabatana weZANU PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhano zvaanga atanga zviri kuda kuti zvipedzichena iye.
Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo LoveMore Maduku.
Zvinangana musoro, zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tungoita basa rekuti nhasi auda kuchinja constitution tida kuti president varambe varipo, yeti president wacho wakataura kuti anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakangana kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti panga pasina mutemo uya kuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka izvaakuka nevanhu ava vautaura zvekuti toda za 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboiti zvekuti hazvifani kana kutombobvumiswa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza here kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparliament mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzokwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu vanhu vanoramba. Saka varikudawo tsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti aiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kuti ende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaenderera mberi nezvavari kuita izvo vanhu vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinoonesa dare rinenge riri dare ragara ririko makoti atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyange vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira yakafanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irworwu munochirambidza imimi vanhu, ende vanhu vanokwanisa kurambidza, munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchiti kuti hatisi kuzvida, kana paa kuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanje munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love More Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechino ichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika. Nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutosheredzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedanho iri.
Ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri hunoti ukatongetonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitongetonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga timbori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munotiwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika?
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda ebudiriro ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muzipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is made many statements regarding the issue of the third term of the but one of the was missing. So one meeting of it. At the end, Mama was a member of one. It's not about the president wanting the third term. It's about the people of Zimbabwe wanting the third term. Now, opposition is joining the call for president in the Mazaka to extend this term. The governor even conference the Kekwa Kumplawayo, ZANPF, and as I'm saying, my caucus meeting is at the
Professor Mkonza, manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai zvingaita here kuti baba wabvume kana kuzoonekwa uchikora mutemo nekuti vanzi nevanhu garai
vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo asi pafungira vari kuisa pajekeraya handi mafungira akanaka handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi tombota hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa inini tinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo maviri womira inini ndaita pangu regai ndichiive vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuzanupf nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyange murimo muzanupf imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani
ratongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo ZANPF kune bundiri remutemo kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubva pamunangagwa muzanupf mune dhemokrasi nokaona munangagwa vari dhemokrasi munhu anongotaura tova dzake hakuna anombunikidzwa saka rakati vanofunga kuti isi toda kupinda pana pada munangagwa patinoenda kucongress yedu yezanupf ya 2027 anokwanisa kuuya akawinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ufredu ZANPF kuopozisho nyika yose iyo munangagwa vasikoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanupf mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinovaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuzanupf
ratongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi wechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
imaoni yandinoita kana vazhinji vanhu vatsaura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndosaka vanhu vachienda kureferendamu kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo uyu zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu retake responsibility yezvinhu zvoitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Wedakuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa na Marvelous Mhlanga nyauye we Studio 7.
Va Biden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana ne America vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino tirikuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo wejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madande mutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bande neburukwa na va Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, va Biden vakataura sevaishora mukuru weMeta va Mark Zuckerberg varidzi vedande mutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
Va Biden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yava Trump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, va Biden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. Va Trump vainge vakundwa musarudzo nava Biden. Va Biden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu makumi matatu nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti va Biden vacharangarirwa zvichienderana nekuti va Trump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndoo kusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yava Trump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa nava Biden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. Va Biden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Windakuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanga nyahuye, VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuvhuro nzira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadande mutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
vaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare reSenate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi tingati maSenate confirmation idanho rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. Ende kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende. Kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu andikati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifaya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze uyu hationisi anokodzera obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika ende atingi panotove neyatingati good example yakaitika nangu havo vanga vasati vaenda before the committee ya Attorney General anga ka selecto inava Trump uyo akazobudawo zvekare mu ratio nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo maconcerns avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kumanominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achikonfemwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLivetalk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465038. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
soku isika disenda.